manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 23 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi redzidzo yepasi rotanga chirongwa chamazuva maviri chekuongorora dzidzo kuti iri kuenderera mberi zvakanaka here muzvikoro kana kuti new curriculum review paine kunyunyuta kubva kuvabereki nemamwe masangano evarairidzi pamusoro pezvidzidzo zvecontinuous assessment learning activities kana kuti CALA. Hurumende inoparura chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira mheta makumbo kana kuti polio muvana vane makore mashanu zvichidzika. Bato rezanu PF rinoti harina mutemo wekushungurudza kana kurova vatori venhau vese vanoita izvi vanofanirwa kumhangarirwa kumapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi redzidzo yepasi ratanga nhasi chirongwa chemazuva maviri chekuongorora kuti dzidzo iri kuenderera mberi zvakanaka here muzvikoro kana kuti new curriculum review icho chinosanganisira zvidzidzo zvakatangwa nehurumende muna 2021 zvecontinuous assessment learning activities kana kuti CALA. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumumbereka endawo kumusangano weongororo yezvedzidzo yamai Martha Makosa vati vanga vachitarisa kuti vanopa maonero avo nezvedzidzo yepasi asi vati vawana kuine mibvunzo yakagadzirwa nechekare
ministry yakaformulata maquestions saka isu taita sekuti tikasvika muyamuya maybe vanenge vachitibvunza kutoti imimi as parents zvii zvamuri kutarisira
mumwe zvemubereka dangozikanwa nekuti amai tendai vati pamusoro pekuti zvikwanisiro zviri kunetsa kunyanya pakuita zvidzidzo zvekala dzidzo iriko inoda kuti vana vagare vachiita tsvakurudzo pamadande mutande vachiti vave kusangana nezvimwe zvisinei nedzidzo
akatoona music kana chii akuita izvozvo nekutozoona zvimwe zvinhu zvisinei nezvaari kuresearch
zvirongwa zvekala zvinopa mukana kuvadzidzi kuti varatidze matarenda avo muzvinhu zvakasiyana siyana uye ndozvezvimwe zvinobatanidzwa nezvinenge zvawanikwa nemudzidzi mu bvunzo dzake dzekupera kwezvidzidzo vatatenda chimuti vataurawo nestudio 7 vati kunyange hazvo dzidzo iriko kusanganisira ikala yakanaka zvikuru kunyanya munyaya dzekushandisa umhizha hwaiye zvino dambudziko nderekuti zvidzidzo zviriko zviri kuomera zvese vabereki nevana pamwe nekushayikwa kwezvikwanisiro nekudaro dai zvambomirwa
kala acho vamwe vanotouya nevana even isu vabereki atitomagoni
mumwe mubereki asina kuda kudomwa nezita atiwo zvidzidzo zvawandisa uye hakuna vadzidzisi vane unyanzvi hwezvimwe zvidzidzo izvi
izvezvi ka vanoti VPA tinofanira kunge ina tichavayo but VPA haina ticha zvakungomupfunyikidzwa muna ticha iyeye agara arizvo kalikulam yavo iyi tinotoona ichitositena vana
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ vaObed Masaraure vati ongororo yavange vachitopa rutivi inoratidza kuti vabereki vakawanda vasi kufara neurongwa hwedzidzo huu kunyanya hwecontinuous assessment learning activities vakakurudzira kuti zvidzidzo zvekala zvideredzwe wandu vachitovanda kuti dzidziso yebumbiro remutemo ive muzvidzidzo
kuti constitution literacy inoda kudzidziswa kubva vana vari vadiki saka tinoda kuti zvidzidzo izvozvo mucurriculum pamakala tiri kuti ngapa zvidzidziswe pangosara paine one kala pamwana chete
munyori anoona nezvedzidzo mubatiro rinopikisa recitizens coalition for change amai Evelyn Masaiti vati sebati vanoona kuti urongwa hwedzidzo huripo huri kuda mari yakawanda zvakanyanya
mamiriro akaita upfumi hwenyika munyika huri kukonzeresa kuti vabereki vadhurirwe zvakanyanya Neku zidza vana vavo muzvikoro.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kudivirezan PF sezvo tatedza kubata mukurano ona nezvekuburiswa kumashoko vatafadzwa mugwadi. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana Ndoro vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chatanga uye chiri kufamba zvakanaka.
Tambopedza zvatiri kuita. Pane vamwe vasekonda zvatiusanga nawo asi zvinhu zvacho zviri kufamba zvakanaka chaizvo.
Vachitaura nezvekugunununa kwevamwe vabereki nekuwana kuine mibvunzo yavanga vachinzi vapindure, vandoro vati ndozvavakaona zvichiita kuti chirongwa ichi chifambe zvakanaka. Chirongwa ichi chiri kutarisirwa kupetwa mangwana, vandoro vachiti vanenge vava nezvakazara pamusoro pechirongwa ichi manhero anhasi. Vatiwo donzvo ravo nderekuona kuti munhu wese munyika akwanisa kupa pfungwa dzake. Urongwa hwedzidzo hutsvahu kana kuti new curriculum yakatanga kugadzirwa muna 2014 yakapedziswa muna 2015. Urongwa hwekuivandudza muzvikamu hwakazotangawo muna 2017. Hwaro hwedzidzo hu kana kuti principles hunosanganisira kuenzaniswa kwemikana, inclusivity, kuwanikwa nyore, accessibility, hunhu, respect uye kuva pachena, transparent. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Hurumende nhasi yaparura chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira mheta makumbo kana kuti polio muvana vane makore mashanu zvichidzika munyika yose, icho chinonzi chatanga chichifamba zvishoma sezvo vamwe vabereki vanga vachiramba kubayisa vana vavo nhomba iyi vachiti vanga vasina kunzwa nezvechirongwa ichi. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa chatanga nhasi ichi chichapera musi 26 mwedzi uno, uye chiri kuona vashandi vebazi rezveutano vachipinda mudzimba dzevagari mumadhorobha nemumaruwa, uyewo chiri kuwanikwa muzvipatara nemakirinika ari pedyo nevanhu. Mumwe wevashandi vanga vachibaya vana mudhorobha remasvingo vari mukoti amai Evelyn Mandaza vati chirongwa chatanga chakanira nekuti vanhu vazhinji vanga vachiti vanga vasina kuudzwa nezvacho. Izvi zvatsinirwawo nemumwe mugari wekwasadza Uchivhu vanomeri Gwauya avo vati chirongwa ichange chakanaka asi vagari vemumaruwa vazhinji vanga vasina kuziviswa zvakakwana kuti vagadzirire.
Sevanhu vekumaruwa tinofara zvikuru nechirongwa chakanaka chauya nehurumende chekusevha vana vedu kubva kuzvirwere zvakafanana neichechi chirwere chemheta makumbo, asi dambudziko riripo nderekuti hapanenge pasina kuitwa awareness yakakwana kuti vanhu vazhinji vaziviswe dai kana kuti zvemaprograms iwawa evaccination.
Mutauriri webazi rezveutano munyika vadhona kuti mujiri vati chirongwa ichatanga zvakanaka asi vanga vasingakwanisi kutipa zvizere pamhepo sezvo vanga vari mumusangano. Vati tizovafonera asi vange vasisadairi nharembozha yavo, uye vanga vasingapinduri mubvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Hurumende inoti inotarisira kubaya vana vakawanda nhomba iyi, asi nyanzvi munyaya dzezveutano dzakaita saDr Henry Madzorera vati chirongwa ichi hachina kunyatsoshambadzwa zvakanaka, uyewo hurumende inofanira kuva nezvikwanisiro zvekuti ipinde pose pose kana kugara kumaruwa ichiita izvi.
Chokutanga ndechekuona kuti taita maoutreach clinics akawanda panze pongotenga muzvambarara yemota tichipa vakuru muhurumende nevamwe vakadero. Ngatitenge muzvambarara yemota yekuita maoutreach clinics. Maoutreach clinic edu mashoma uye zvari underfunded. Ngatione kuti izvo every district, every village yakaviwa nemaoutreach clinic ndokuti izvo mablisi edu ashandane.
Vamwe vana mukoti vataura neStudio 7 haramba kudomwa mazita avo vachiti havabvumidzi kutaura nevatori venhau vati mumaruwa vanga vachisangana navo nevezvimwe zvitendero vanga vachiramba kubayisa vana vachiti vanoponeswa neminamato naMwari chete. Asi munyoro wemasangano echipostori ezvemweya veUnion of Development of Apostolic Churches and Zionist UDASIZA Reverend Innocent Chitanda vati nhengo dzavo dzinofanira kuwana dzidziso yekuti zvakakosherei kubayisa vana nhomba idzi senzira yekuchengetedza upenyu hwevana.
Saka inyaya yekuti eJudasiza tinogara tichitaura kuti vanhu ngavadzidziswe especially at leadership level. Those are the gatekeepers which disseminate information to the people. That's why you can see now cutting yango ripon de cutting gatil and beta jisawan and contact with some
Vangwa Garu Marua, Bafara Chungwa is Kurwa Chiti, Chava Batras is watching Sika Kwinda Kuz Patragana Makriniki, is Zirikure Navo, is Zatiki Roda Mambochitanga, Wafele and Chao Kebekumenezi, our attenda wachiti, Urumindi Abatravan, Vayo, Vasina Maritza Kwinda Kuz Patra is Zirikuro.
Neurongo urumende wokuti vaunze chipatara pamusha wemuri namo yata hatina imwe yacho yevamwe vaikoreza kubaisa vana vavo nhomba nenguva inyayamba maruwa zvipatara zviri kure zvekuti vanotoshayiwavo mari dzokufamba
vachekubayiwa nhomba yepolio chatangwa nehurumende panguva iri kupararira chirwere chiichi munyika dzekuchamhembe kweafrica dzakaita semalawi nemozambique hurumende inoti iri kubaya nhomba vana vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu kana kuti 2.5 miriyoni senzira yekudzivirira chirwere ichi icho chinokonzera vana kuti varemare chirwere ichi chinokonzerwa neutachiwana hwepolio virus uye chinotapuriranwa zviri nyore pakati pevanhu ndakamirira tu Joseph Masvingo Jini Godfrey Mtimba.
Bato riri kutonga reZANU PF rinoti harina mutemo wekushungurudza kana kurova vatori venhau uye vese vanoita izvi vanofanira kumhangarirwa kumapurisa zvisinei kuti ndevebato ripi. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Mashoko aya ataurwa nhasi nemunyori mukuru mubato iri vaobert mpopo pamusangano wekuziva kuti vatori venhau vangashandisei vakachengetedzeka panguva yesarudzo wanga wakarongwa nemedia alliance of zimbabwe, zimbabwe union of journalists ZUJ nemedia institute of southern africa zimbabwe Mr. Zimbabwe. Vachitaura pamusangano uyu uyo waitirwa pamuzinda webato iri muHarare, vamupopo vati bato ravo rinoda kuti vatapi venhau vaite basa ravo vakasununguka murunyararo uye vakati hazvina kunaka kuvhiringidza vatapi venhau.
There's never a suggestion that talks about harassment of journalists.
Hatina kumbogara tataura kuti vatapi venhau ngavavhiringwe kana kukanganiswa kuita basa ravo.
Asi vamupopo vabvuma kuti kune dzimwe nhengo dzebato ravo dzakavhiringidza vatori venhau vari pabasa uye vanhu ava vakatoyambirwa nemutungamiri webato iri zvakare vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa sezvo risiri donzvo reZANU PF kuvhiringidza vatapi venhau. Vamupopo vakurudzirawo vatapi venhau kuti vaite basa ravo zvakajeka vasina divi ravakarerekera vachiti nyaya yekutora mativi ndiyo inoita kuti vavhiringidzwe dzimwe nguva. Mumwe mukuru musangano remisa Zimbabwe vaChris Chinaka vati nhaurirano neZANU PF dzapamba zvakanaka chose uye vakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vakoshese mabasa evatapi venhau uye kuti vaende kumasangano anomirira vatori venhau kana vaine zvichemo.
Chimwezve chachiri chekuti pavanoita misangano yavo vasa vatori vatori venhau sevatori venhau vasingasarudzi kuti vanobva kupi. Isu sevatori venhau tichivataurira kuti tichaedza tinoedza kutora nhau nekudzipepeta paruzivo rwedu.
Mutevedzeri wasachigaro wesangano revapepeti venhau reZimbabwe National Editors Forum ZINEF zvakare vari mupepeti vepanhau reSunday Mail amai Victoria Ruzvidzo vati vanovimba kuti musangano wanhasi uyu uchaita kuti vatori venhau nebato riri kutonga vashande zvakanaka.
Vane zvichemo zvenguva inazvo zvekuti dzimwe nguva tinonyora zvisizvo hativape mukana wekuti vadaire isikaitawo zvichemo zvekuti dzimwe nguva tinoda kuti mutipe mashoko chaiyo asi hatikugone kubatai. Tikataura zvakare kuti dzimwe nguva kumarali kunge uchiita kana kudziringidzwa kwevanyori venhau nevatapi venhau.
Mumwe mutori wenhau apinda mumusangano wanhasi Leopold Munende audza Studio 7 kuti anofara kuti utungamiri hweZANU PF wavimbisa kuchengetedza vatapi venhau pamisangano yavo.
Vachazama nenzira dzese kuti vatapi venhau vabatwewo nenzira inorespektwawo nyangwewo vatapi venhau vashandewo nenzira dzinoita kuti vasazongokonana konana nevatungamiri vemapato.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa muMedia Alliance of Zimbabwe vanaijaunya mutumbo vati vaita chibvumirano chekuti vachaita basa ravo nemazvo uye itariro yavo kuti vatori venhau vachashanda vakachengetedzwa.
Ivo vatiripa simbiso yekuti vachashanda nezvakanaka murunyararo nemurugare. Vatapi venhau vachapihwa kunyange nzvimbo dzekuti vashandire mune zvakanaka.
Mapato ezvematongerwo enyika kusanganisira ZANU PF, CCC neMDC pamwe nemapurisa ndivo vanonzi vange vari pamberi pakuvhiringa vatapi venhau nekuvarova, kuvatorera zvekushandisa zvavo kana kuvadzimisa mifananidzo yavanenge vatora vachiita basa ravo. Izvi ndizvo zvinonzi zvaita kuti MAS, ZUJ neMISA zvironge misangano nemapato ezvematongerwo enyika. Uye mukupera kwesvondo rino masangano aya achasangana nebato reCitizens Coalition for Change CCC pamwe neMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora. Masangano evatori venhau akatoita chisungo chekushanda zvakanaka nemapurisa, uye kubvira pakaitwa chisungo ichi hapana mutori wenhau ati avhiringidzwa nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Masangano mazhinji anosanganisira United Nations neAfrican Union anonzi ane chivimbo chekuti mapato ari kurwisana muSudan acharemekedza chibvumirano chekumbomisa hondo kwevhiki rimwe chete kutanga nezuro manheru. Asi kunyange hazvo paine chibvumirano ichi, vagari vemuSudan vari kuti pane kurwisana kwakaitika nezuro manheru muguta guru reKhartoum. Sangano reUnited Nations Security Council rinonzi riri kutarisirwa kusangana nhasi kuti rizeye pamusoro pezvinyorwa zvinobva kumutungamiri wegungano reUnited Nations vaAntonio Guterres pamusoro pemabasa ari kubatwa pasi pechirongwa cheUN Integrated Transition Assistance Mission chiri kuita basa muSudan. Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vaitai zimunya kuti tinzwewo maonero avo.
Nyaya iri kunetsa kunyika yeSudani inoona iyo kuti vana vanozvarwa kuSudani vanosvika miriyoni nechidimbu vakatiza munyika iyi mudzimba dzavo. Vanosvika 250,000 vanotiza mudzimba dzavo vachinogara kune dzimwe nyika dzakapoteredza Sudani dzinosanganisa Chad, South Sudan, Egypt, Central Africa Republic. Kuchitiwo vanosvika 843,000 zvizvarwa zvekuSudani zvakatiza zvichinogara mune dzimwe nzvimbo imomo, ende zvichioneka kuti vanotiza kudzimba dzavo kunyanya-nyanya madzimai, vana, vakaremara nevechikuru kubudikidza nehondo yanetsa ikoko iri kunzi hondo iri kuitwa pakati pevana vekuSudan, masoja enyika neamwe masoja anonzi mareactionary force ari masoja emuSudan zvakare vachirwira ugaro kana kuti utongi kana kuti masimba ekuti anotonga Sudan ndiani. Zvakanganisa ugaro hwevanhu vanosvika 16 million munyika yeSudan.
Munoona kunge mapato maviri aya echiuto achakwanisa here kuremekedza chibvumirano chavakanyorana chekuti vambomisa kurwa kwevhiki rimwe chete?
Tinofara nekuti mapato anoona nezvematongerwo enyika mudunhu reAfrica kana kuti African Union pachirungu zvichibatanidzawo nevamwe vanonzi Arab League vechitendero cheIslam kunyanyanya vachishanda vari kunyika Dubai kana kuti United Arab Emirates vari kuedza kuisa pato vari kurwisana kuti vagare pamwe chete vataurirane kuti vadzosere nyika yeSudan kuutongi hwejikerere, kuutongi hwevana hwemuSudan. Ndiwo munamato wedu watinoita kuti dai zvaibvira utongi hwedu hwenyika dzemuAfrica wadzokera kuvanhu. Vanotonga Africa vabvisa utongi hwechisimba asi vaisa yatinoti development pachirungu kana kuti budiriro pamberi kuitira kuti kunyangwe vanhu vakapokana pakuona pavo kwematongerwo enyika havangabudisirani mapanga nemapfumo nekuda kuurayirana nyika.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vaitai zimunya vachitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemutauriri wedare reparamende vaKevin McCarthy vakasangana zvakare nezuro pamusoro pehurukuro dzakakosha dzekukwidza mari inokweretwa nehurumende, uye panonzi hapana kuwirirana kwakaitika zvakare. Izvi zviri kuuya apo hurumende yatarisana nekusvika kwenguva yekuti inge yawana mari kuitira kuti isavhare mapazi ayo. Zimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kunyange hazvo hurumende iri kuvimbisa kuti iri kutora matanho ekugadzirisa matambudziko akonzerwa nekukwira kwemutengo wezvinhu pamwe nekushaya simba kwedhora remunyika hadzione paine chikuru chinobuda sezvo kasiri kekutanga kuti hurumende inge ichipa vimbiso yakadai. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa pamwe chete nagavhuna vereserve bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya ekuvimbisa vatengi kuti hurumende iri kutora matanho anovachengetedza uye vachabatwa vaine chekuita nematambudziko akatarisana nenyika aya vacharangwa zvakaomarara. Nyanzvi mune zveupfumi uye vari nyanzvi mukudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Elliot Masocha avanodzidzisa muno muAmerica vanoti hapana chitsva pane zvose zviri kunzi nehurumende iri kuita kudzivirira vatengi.
Taurira watakanzwa tanzwazve haasi matsva kubvira kuhurumende kana kubvira kuna president, nokuti kukura kwezvinhu hakuna kutanga nhasi. Zvekare mamezhas kana zvirongwa zvehurumende zvokugadzirisa upfumi hwenyika kunosanganisira kukwira kwezvinhu hazvina kutanga nhasi.
Muzvinafundo Masocha vanoti hurumende inofanirwa kuziva painogumira munyaya dzemitengo yezvinhu kwete kuita masimukatienzane nevezvitoro.
Ndo zvinozotisvitsa paya patakambosvika pa2007-2008 kuti muzvitoro munezenge moshayikwa zvinhu, nokuti vamabhizinesi vanenge voshayiwawo mari kana kuti vasati vachada kunozvipinza munyatwa nokunotsvaga US dollar pamusika mutema. Saka kuti dambudziko iri ringe richipera rokukwira kwezvinhu hunge tose kunyanya hurumende ichizvishoravo iyo kuti nemhaka yei mitemo yayabudisa yabudisazve isina chainonyanya kuchinja kwenguva yakareba muupfumi hweZimbabwe.
Mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanotsanangura pane mwongo wedambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu iri.
Dambudziko ratinoona nderekuti vanogadzira zvinhu nevanotengesa zvinhu kuzvitoro vari kuendesa zvigadzirwa kuinformal market vachinzvenga formal channel nechikonzero chekuti ivo vanenge vachida kutengesa nemayusa chete.
Vamutashu vanoti kumuridzi wechitoro dambudziko riri pakuti anenge atenga zvinhu zvekutengesa achishandisa dhora rekuAmerica asi ozomanikidzwa nemutemo kuti atengese zvinhu izvozvo nedhora remunyika pamwe nerekuAmerica. Ukuwo imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanotiwo matambudziko ari munyika aya ari kukonzerwa nekukwira kwehuwandu hwedhora remunyika riri kutenderera pamisika.
Nekuda kwekukwira kurikuita money supply uyewo zvekare nekukwira kwavakaita zvinhu in terms of maprice ezvinhu mumazimbabwen dollars, izvo zvese zvirikuramba zvichiita kuti vanhu vazhinji vaprefere kunge vachitenga nekutengesa kana kuita store value yeupfumi hwavo vachishandisa maUnited States dollars.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei? Vamutashu vanodzoka vachiti
vanogadzira zvinhu vanofana kusapa marunners zvinhu zvavanogadzira, nekuti muekonomi tikange taane marunners ivo vachikwanisa kungogadzira zvinhu vachiendesa kune munhu wechitoro wavanoziva, ndoo panozokonzera madistortions atiri kuona iwaya.
Dr. Chitambara vanotiwo zvimwe zvinofanirwa kugadziriswa inyaya yekukwira kwemari yemunyika pamisika kuburikidza nekutora matanho anosanganisira kutarisa mihoro iri kutambirwa nevashandi iri mumadhora emunyika.
Saka tofanira kugadzirisa nyaya yekukwira kurikuita money supply, nyaya yeliquidity.
Hurumende iri kuedza kutora matanho anodzikamisa mitengo anosanganisira kubvumidza kupinzwa kwezvinhu kubva kunze zvisingabhadharirwi mitero kwemwedzi mitanhatu. Asi nyanzvi mune zveupfumi dzinoti chinopedza dambudziko iri chete kuvhara kutengeswa mumigwagwa kwezvose zvinowanikwa muzvitoro nemitengo iri pasi. Vanotevera nhabvu munyika vanoti gakava riri pakati pesangano renhabvu yepasi rose reFIFA nesangano reSports and Recreation Commission riri kutadzisa vechidiki vakawanda kuwana mikana yekuti vatambire nhabvu kunze kwenyika zvichitevera kumiswa kweZimbabwe kutamba nhabvu yepasi rose. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
FIFA yakamisa Zimbabwe kutama nhabvu yepasi rose gore rapera ichipomera hurumende yava Emmerson Mnangagwa kupindira munyaya dzenhabvu munyika kubudikidza nesangano reSports and Recreation Commission. Sachigaro weSports and Recreation Commission ndiva Gerald Mlotwa avo vakadzinga bodi reZifa raiva navaFelton Kamambo saSachigaro vachiti raiita zveuori. FIFA yakayambira hurumende kuti idzose bodi ravakamambo kutadza kwayo Zimbabwe yaizodzingwa munhabvu yepasi rose. Vamulotwa nebodi ravo vakaramba vakatsika madziro izvo zvakapa kuti FIFA iburitse Zimbabwe munhabvu yepasi rose. Izvi zvinoreva kuti Zimbabwe haikwanisi kuwana mari dzinobva kuFIFA dzinotarisirwa kushandiswa mukuvandudza mutambo wenhabvu uyewo nyika haikwanisi kupinda mumakwikwi enhabvu ane chekuita nedzimwe nyika. Vakamambo nevamwe vavo vanoti havana kana kobiri ravakashandisa zvisiri pamurau. Mumwe wechidiki anobatsira vatambi kuwana zvikwata zvekutambira vaClinton Matiza vanoti kumiswa kwakaitwa Zimbabwe kungafananidzwa netsangamidzi inorapa asi ichivava.
Kupinda kwakaitwa hurumende zvakaita maitiro asiriwo sezvo FIFA isingazvibvumire pati. Zvaifanira kunge zvakaitwa kuti tive nenguva yekugadzirisa mastructures edu nekuona kuti tingaimprove sei bhora redu. Bhora rinori kubva padzoka PSL mastandards ebhora adzoka panzvimbo iri nani ari kuti achitokwira. But zvazvakashatira ndezvekuti maplayers edu isusu haasisina mukana wekuonekwa kunze kwenyika.
Mutori wenhau wechidiki zvekare achiongororawo nhabvu Lawrence Mangenje anoti Zimbabwe iri panguva yakaoma.
Avo vanofarirawo kuti vazimbabwe vachitamba bhora ramangwana vanova vechidiki vanoonawo ramangwana ravo risina kujika nekuti bhora redu harina kwariri kuenda kana tine zvirango zvakaita sei. So idambudziko guru chaizvo nekuti dai zvaibvira vanova ivo ndivo vanomeka madhisizheni panyaya yebhora remunhu dai vangoda zvekuti vangotaurirana bhora ravhuinternational.
Asi imwe nyanzvi inoongorora nhabvu vaHope Chizuzu vanoti kumiswa kweZimbabwe neFIFA kutamba nhabvu yepasi rose hakumisi kuti mutambo uyu uvandudzike mune vechidiki.
Madivision S1 ku 5 ari kutamba saka hatingati isusu development yevana hapasisina nokuti National Association haidevelope bhora chainongoita inobranda bhora pakutamba manational competitions anenge ari under the spotlight of the international public.
Asi Mangenje anoti haawirirani nemaonero avachizuzu.
Kutambwa kwemadivision nekutambwa kwePSL haisi development. Zvinonzi development grassroots football. Ende kana FIFA isiri kuunza mari grassroots development hapana development inoitika nekuti junior quality yese inenge iri pasi.
Mumwewo anoongorora nhabvu munyika akazvimirira vaMartin Changachirere vanoti vatambi vebhora havana mikana yavanowana kana Zimbabwe isingatambe nedzimwe nyika.
Kutambira national team yako kana kuti kukwidza uri mumaclubs atinochaya CAF intercontinental competitions zvinoimprova talents vaplayers zvichipowo mukana wekuti vawanewo imwe mari zvichipowo mukana futi wekuti vaonekwe kuti vatambire dzimwe team o kunotambirwa kune mamwe maleague dzimwe nyika.
Mukuru weSports and Recreation Commission Muzvari L. Tanengo Masha vanoti vechidiki vasaora moyo nekuti pane hurukuro dziri kuitwa pakati peZimbabwe neFIFA kuti Zimbabwe idzokere munhabvu yepasi rose.
Pane zvinhu zvatiri kufanira kuita kuti tione kuti kudzokera kweZimbabwe kuri sustainable. Hatingaregedzi bhora richitambwa nekumanejwa nekuadministratwa in this way. Takatoitira ivo vechidiki kuti vazogona kutamba mutambo in a level playing field that has access and gives them access to a lot of opportunities that is properly administered.
Muzvari Nengomasha vanoti hapasati pava nenguva ingatarisirwa kuti hurukuro neFIFA dzichapera riini uye sei. FIFA ine nhoroondo yakareba yekusadududza pamatanho ainenge yatora kunze kwekuti hurumende dzenyika dzinenge dzamiswa kutamba nhabvu yepasi rose dzabvuma zvinenge zvakatarwa nesangano iri. Kenya iyo yakambomiswa kutamba nhabvu yepasi rose yakazobvumidzwa neFIFA kupinda mumitambo iyi gore rapera mushure mekunge hurumende yemukenya yadzora bhodhi renhabvu yemunyika iyi. Izvi zvakaitikawo kuNigeria iyo yakambotsika madziro ichipikisa zvakanga zvatarwa neFIFA asi ikazopedzisira yaita zvaidiwa neFIFA. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM manheru anhasi apo tiri kutarisa nezveurongwa hwebazi redzidzo yepasi hwekuita ongorori iri pamusoro peurongwa hwedzidzo kana kuti curriculum review. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yanhau dzanhasi. Bazi redzidzo yepasi rinotanga chirongwa chemazuva maviri chekuongorora kuti dzidzo iri kuenderera mberi zvakanaka here muzvikoro. Hurumende inoparura chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira mhetamakumbo kana kuti polio kuvana vane makore mashanu zvichidzika munyika yose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. anokuoneka ine mufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusiyamina Gifts Dube.